Sebato atis kumira. Zvikonat izva reported delimitation zvanzi yakaendeswa kwaMnangagwa saka zvichireva kuti election yata. Tichapinda musarutoona kuti tiri kusarudza makandidates edu. Makandidates achasarudzwa nevanhu. Not isisu zvataita makura apfuura kuti makandidates taivaendesa kumaprimary election. Macommunities ndivo achasarudza vanhu. Saka nesebato tiri kuda kumhanya neuronga hwekusarudza makandidates. Ipapo tichiita zvemakandidates tiri kumhanya neuronga wevoter registration kuona kuti vanhu vese vane kodzero rokuregista kuvhota vanosumuka vachinonyoresa kuvhota. Tozoona zve kuti sebato pazuva reelection, handi munoziva kuti maelections achaitwa between July and August gore rino. Tuda kuona kuti vanhu vese vanenge varegista vachasumuka nohwandu hwavo kunovhota nomusi wokuvhota kuti vaone kuti kune change chaitika munyika. Ipapo sebato and particularly isisu seelections department tuda kuona kuti vhoti revanhu richadefendewa, hapana kubirwa kwemavhoti kuchaitwa. Saka ndio urongwa hwatiri kuita sebato and seelections department kuona kuti zvemaprocesses ese iwawo tiri kuagadzirisa achafamba zvakanaka.
Tinoona kuti pari zvinonyanya madzimai vanoti vari kutya kubuda kunonyoresa kuvhota kana kuzonovhota nenyaya yemhirizhonga. Mungati chii kwavari?
Isisu tiri kuti vanhu veZimbabwe kusiri kufa ndekupi. Apa moenda kuzvipatara hakuna mushonga. Vana vedu vari kugara mudzimba havasi kukwanisa kuenda kuzvikoro nekuti hakuna mari yeschool fees. Vana vedu vari kufa nemunyenya yemadrugs. Saka isisu tikati tiri kutya sana mai, apa tinenge tichiona kuti remangwana revana vedu rinopedzisira risina kufamba zvakanaka.